represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vabereki vakawanda vanotambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga kubva kuZimbabwe Diabetes Association. Vanhu vasere 8 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vabereki vakawanda vari kutambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga iri kupiwa pachena vakomana nevasikana vane dambudziko rechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wavabereki ava vaBernard Mujei, avo vane mwana nemakore gumi nemapfumbamwe ane chirwere cheshuga, vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupiwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association. Sangano iri kupa mishonga iyi pachena kune avo vane makore asingadarike makumi maviri nemashanu.
Zvakatibatsira chaizvo, zvikuru chaizvo, considering mishonga yacho madhuro yari kuita. Zvakatibatsira rikuti dai zvaramba zvakadaro, zvabatsirawo ruzhinji rwese rweZimbabwe, because condition yatinayo nevana iyi inotoda kutobatsirana. Saka ndiri kuona tiri kubhenefita zvikuru sevabereki.
VaMujei vanoti mishonga yechirwere ichi iri kudhura zvakanyanya kuzvitoro zvemishonga. Vanoti vasati vawana rubatsiro urwu vaitenga mishonga wemadhora gumi pamwedzi nechidimbu, vachiti zvaida mari yakawanda kuti vakwanise kuwanisa mwanakomana wavo mushonga wegore rese.
One bottle chinoita kuma 9 chongoita pa $10 agona kuchishandisa mwedzi nehafu. Mukada kuti mupese kuti pagore kuti imari inenge yashandiswa ipapapo. Tozotenga futi masirinji acho ekubayisa, apa vari kupuhwa mushonga wacho nemasirinji acho ekubayisa, saka zvinobva zvatirerukira.
Mumwe mubereki amai Faith Makoni, avo vane mwanasikana nemakore gumi nematanhatu ane chirwere cheshuga, vaudzawo Studio 7 kuti zvaivaremera zvakanyanya kuwana mari yemishonga.
Hazvatibatsira kozi kana tiite machallenges nekuwana mari tenga mushonga weshuga, nekuti mushonga weshuga uri kudhura.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vati sangano ravo riri kubatsira vechidiki ava nemishonga nezvinoshandiswa mukuvheneka mamiriro eshuga pachirongwa chavakabatana neInternational Diabetes Federation.
Tiri kubatsira vana vane makore 25 years zvichidzika nemushonga wechirwere cheshuga. Tine urongwa hunonzi Life for a Child hwakauya neinonzi International Diabetes Federation. Urongwa uhu ndehwekuti mwana wese ari muZimbabwe ane makore 25 years zvichidzika basi anofanirwa kuwana mishonga nezvekutestisa shuga pachena. Saka tiri kuzviita izvozvo mukubudikidza nemafamasi ePremier Medical Aid Society. Ndo vatakabatana navo kuti tikwanise kutambidza vanhu zvinhu izvozvo. Saka kune vese vane vana vane 25 years zvichidzika vanorwara nechirwere cheshuga vakasununguka kuuya kuzovanyoresa.
VaJamanda vatiwo vakaona kuti avo vane makore makumi maviri nemashanu vanenge vasina mai zekutenga mishonga nekudaro senzira yekubatsira utano wakanaka wevanava vano vabatsira kushika pamakore aya avati vanofungidzira kuti munhu anenge ukwanisa kuzviriritira
saka takaona kuti vana havakwanisi kupinda muhomwe dzevabereki kuti vaende vanotengerwa mishonga kana nguva yekuda kumishonga yakwana saka takaona isusu kuti mwana by the age of 25 anenge akura pedza yunivhesiti akuzvisenzera kuti akwanise kuzvitengerega mishonga
chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seicho kuoma mitezo kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ave bofu ongororo yakaitwa nebazi rezveutano gore rapera yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere 8 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana mana ane makumi maviri nevanomwe 427 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu 5266 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere COVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi masere nevanomwe 226887 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane gumi nezvishanu zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 4,215,836 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri nemazana mana ane gumi nevana 3,242,414 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matanhatu zvine mazana masere nemakumi mana neumwe 30,841 Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF vaJulius Malema vari kutarisirwa nhasi kupinda muzvitoro zvinotengesa zvekudya muSouth Africa vachiona musiyano uripo pakati pezvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kushanda muzvitoro izvi. Bato reEFF rakazivisa nezuro kuburikidza negwaro kuvatori venhau kuti vaMalema vachapinda muzvitoro izvi richiti vachatarawo mukana uyu kukurukura nevaridzi vezvitoro izvi kunzwa kuti mitembe inobata vashandi yakamira sei uye kuonawo kuti zvizvarwa zvekunze zviri kubatwawo sei mumabasa umu. Asi vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Professor Riki Mukonza vanoti danho riri kutorwa navaMalema nebato ravo iri idanho rakanangana nekuti zvizvarwa zvekunze zviri mumabasa aya zviburitswe mabasa. VaMalema vanombobuda vachiti vanomira nezvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa asi vashanduka mamiriro zvakare apo vave kuti zvizvarwa zvemunyika iyi zvinofanirwa kunge zviri izvo zvakawanda mumakambani. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naProfesa Mukonza.
Rutorwa navaMalema nebato ravo reEconomic Freedom Fighters idanho riri kuitwa sekunge danho rakanaka, danho risina zvarakananga, asi maonero angu ndeyekuti danho iri vaMalema nebato ravo vari kutora vachida kuti zvirwa zvekunze zviri kushanda muzvitoro zvinotengesa zvekudya zviwanikwe zvichibuditswa mabasa, nekuti igaro ziva vaKandemire kuti tourism industry kunyanyanyanya marestaurants kugara nekugara vagara vachitora zvizvarwa zvekunze kuti zvishande muzvitoro zvavo. Saka danho riri kutorwa neEFF navamalema iyi. Idanho ratiri kutoziva hedu kuti rakanangei. Rakananga kuti vana muzvina bhizimusi vemarestaurants vavhunduke vagogona zvekudzinga zvizvarwa zvekunze zviri kushanda imo marestaurants imomo.
Izvo zvizvarwa zvekunze zvingatyiswa here nedanho riri kutorwa navamalema iri? Tichiona kuti mazuva apera. Munhu aitaura achitsigira zvizvarwa zvekunze kuti zvisadzingwa muSouth Africa.
Vamalema vanondishamisa chinhu chimwe chete. Vanoita sekuti ivo havana dambudziko nezvizvarwa zvekunze zviri muno muSouth Africa. Mukavateerera nhauro dzavanowanzotura vanenge vachitoti aiwa zvizvarwa zvekunze kunyanya-nyanya zvemuAfrica. Hama dzedu vanototaura kuti aiwa ini kandichiona chizvarwa chekuNigeria kana chekuZimbabwe ndotozviona mavari. Asi maitiro avo haambonyanyosiyana neavo vari kuita mhirizhonga vakananga zvizvarwa zvekunze. Mukatikati mavo kunyanya-nyanya neizvavazoratidza kuti vaakuita, ndiri kuona sekuti havasi kutoda zvizvarwa zvekunze kunyanya-nyanya zvemuAfrica kuti zvinge zviri muno muSouth Africa.
Zvikonzero zvipi zvingaita kuti vamalema vatore danho irori rekunge vasiri panzvimbo imwe chete?
Tinozviziva kuti pane zvikonzero zviri kuita kudaro. Upenyu hwavo muSouth Africa hurumende iri kutadza kuriritira ivo vemuno muSouth Africa chaivo. Zvikonzero zviripo, asi chandiri kuramba ndechichi chiri kuitwa navamalema chekuiedza kubata vanhu kumeso, ivo tichiziva zvedu kuti aiwa havasi kufarira zvizvarwa zvekunze zviri muno muSouth Africa.
Tanzwawo bato reEFF richiti vamalema vachaongororawo mitemo inobata vashandi mumabasa imomo, pamwe nekuona kuti zvizvarwa zvekunze zviri kubatwawo zvine tsarukano here. Zvine zvazvinobatsira here izvi kune zvizvarwa zvekunze?
Izvi zvekuongorora mitemo zvekushandirana muno muSouth Africa hazvina zvizhinji zvazvichabura zvisingazivikani, kunze kwekungoti vachazoti vapedza izvozvo vachazoenda kungava kuparliamendi kunoti aiwa mitemo ngaiomeswe yekuti zvizvarwa zvekunze zviwane basa muno muSouth Africa. Tsika iyi tiri kuona iri kuramba ichikwira, iri kuramba ichingoenderera mberi. Ndoona sekuti nyaya yekuoma kuri kuita zvunhu munyika dzakasiyana-siyana pasi rose. Toona kuBotswana takaona muitiro wakadaro zvakare wokuti zvizvarwa zvekunze zvinowanikwa zviri kuBotswana hazvichatenderwe kuti zvinge zvichiwanikwa kune dzimwe nzvimbo dzezveupfumi mukati menyika iyoyo. Saka ndiri kuona South Africa ndokwairi kuenda.
Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Professor Ricky Mkonza vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa-dzimwa kuri kuitwa magetsi sezvo kwava kuvhiringa kupombwa kwemvura kudhamu remuTirikwi rinovawanisa mvura. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vataura neStudio 7 vari kuti kudzimwa kwemagetsi kwawedzera muguta ravo, izvo zviri kuita kuti vapedze zuva rose vasina magetsi uye vari kupedza mazuva akawanda vasina mvura. Mumwe mugari wemushauri Nyararo West, amai Judith Moyo, vanoti nenyaya yemagetsi iyi pasi pechirongwa cheload shedding vakapedza svondo vasina mvura mudzimba dzavo, izvo zvoita kuti vandochera mvura kuzvibhorani nematsime asina kuchengetedzeka.
Isu sevagari vekuno kuru Nyararo West tiri kubatikana zvakanyanya nekuda kweload shedding, nekuti kuno kwatiri kugara mvura haichauyi. Kanzuro yakati nekuda kweload shedding havasi kukwanisa kupamba mvura, saka tiri kutoponawo nekuchera mvura muzvikova nekuti iko zvino kuri kunaya. Ndo mhanza yatakaitawo, asi mvura iyi inenge isina kutinakirawo pautano hwedu. Saka tatichingokumbirawo kuti load shedding ingadzorwawo zvingaitawo nani kuti kanzuro yedu ikwanise kuti ipambewo mvura, tikwanise kuwanawo mvura yakachena sevagari.
Meya weguta reMasvingo Vakoni Maboke vati chirongwa chekudzimwa kwemagetsi chiri kukanganisa kanzuro yavo kupomba mvura kuti isvike kuvagari, sezvo vachidzimirwawo magetsi avo kwavanopomba mvura kudhamu remuTirikwi.
Ya icho kwa diguti tine machallenges atosongana nawo pamvura kuma high level di area sekwana Gomba nedzimwe nzvimbo. Damziko riripo ndine kuti tava kulimitwa panyaya dzokupamba mvura nokuda kwemagetsi. Magetsi paanonge ta load shedding hatina kuwana dedicated line redu para remagetsi risingadzimiwe. Apanonge nawo magetsi kubusha kuti anenge anobva aenda koko. Saka hatisi kukwanisa kupamba mvura zve 24 hours zvatati hatichiti. Saka ndozvinozvesa kuti vanhu vatambure magetsi kudaro. Tambure kuwana mvura. Tiri kumbotaura nevanhu vezvesa kuti at least vatipo dedicated line kuti ari affect ni load shedding. So that it's sokanganisika panyaya dzokupojisa mvura nokuti mvura tinoziva kuti essential kuvagari vese vomasvingo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupi ravati dzesai kutyora mutemo pamwe nekodzero dzevagari.
Isu sesangano rinomirira vagari hatisi kufara nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kubushmed. Noti zviri kuafekta mvura especially kunzvimbo dzakakwirira. Izvo zviri kukonzera kuti vagari vaite 2-3 days vasina mvura. Masvingo City Council iri kuchema nenyaya yekuti havasi kukwanisa kupamba mvura nenyaya yeload shedding. Naizvozvo taitikumbira kuti zesa iteedzere mutemo wakataurwa nehurumende yekuti nzvimbo maessential services akaitwa seikoko kumawater plants nezvipatara anga asingadzimwi mvura. Naizvozvo tichagarawo pasi nezesa naiyo Masvingo City Council tione kuti tingavaka chinhu chimwe chete.
Studio 7 yatadza kuzva divi reZimbabwe Electricity Supply Authority zesa sezvo mukuru wezvekufambisa kwemashoko pakambani iyi vaGeorge Manyaya vati havakwanisi kutaura sezvo vasiri kubasa zuva ranhasi. VaManyaya vati vatumira mvunzo yeStudio 7 kune vamwe vavo vasina kudoma nemazita avo vasina kutipa divi ravo pataenda kumhepo. Asi kambani yezesa yakabudisa mashoko yekuti iri kuwedzera kudzima kwemagetsi munyika yose ichiti iyo iri kusangana nedambudziko rekugaya magetsi muchiteshi chayo chikuru chekukaribha. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. News Day rinoti nezuro hurumende yeZimbabwe yakaudza hurumende yeAmerica kuti iswedere kure mushure mekunge America yati sarudzo dzemabai elections musi wa26 kurume gore rino dzicharatidza kana Zimbabwe yakazvipira kupindudza mitemo yesarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakachena. MuNews Day makare, kambani yezvicherwa yekuChina inonzi Monaf Investments yapa vagari vemuward 12 remuchesu mubinga mwedzi mitatu kuti vabve munzvimbo iyi ichiti yapiwa gwaro rinoipa mvumo yekuchera maratya munzvimbo iyi sezvakaitikazve gore rapera apo hurumende yakaudza vanhu vekudinde kuti vabve mumisha yavo kuti imwe kambani yekuChina ichere maratya munzvimbo iyi. NewZimbabwe.com rinoti mutengo wechingwa unotarisirwa kukwira zvichitevera kukwidzwa kwemutengo weflower. Pakutanga kwemwedzi kuno wandira mutengo weflower wakakwidzwa nezvikamu zvinopfuura zvitanhatu kubva muzana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mhega zvamunofunga.
Ndachikumbirawo nditaurewo kunyika yose ndichikumbirawo kuti tidzwisane panyaya radzikiti. Radzikiti chokwadi chaizvo chaizvo mukati mehanda yenyu munotobva makadzikama muchitaura kuti muZimbabwe hamuna kupambwa kunoita vanhu. Muchitaura kuti vanhu veopposition ndo vari kana vapambwa vanoda vanhu vachicreata masituation. Saka zvinotoreva kuti kwamuri mwana menyu munokutaurirai kuti dzamari akazvipamba, akazviuraya, akaita zvese zvaakaita nekuti aida kuti dzita rake rifambe. Chokwadi chokwadi mwana menyu muchitonofugama muchechi muchinamata vadzikiti muchi mushure mekunge mataura zvakadaro munotozwa hana yenyu yakadzikama. Naizvozvo vadzikiti tinokutendai. Tinoziva nyaya yenarashiwa Rashiwa Gusha akanyakati. Tinoziva nyaya yamureya kuhwanje akati yakanyangarika. Asi zvese izvozvo tichingoti aiwa vanhu vane vachinyemera kuti muZimbabwe hamuna kupambwa kwevanhu. Chokwadi iko zvino munhu anotaura kuti ndakapambwa nanhingi vakandirova vakandikonda vakaita zvakati. Mapurisa endaimosunga vanhu. Mapurisa haasi kusunga vanhu vane mazita avainawo. Asi totaurwa kuti panews panapa shava dzikiti momira murume mukuru mutitiudza kuti muzibabu amuna kufamba kuneta wana
ikini hati viuti ipati MRP mtu wakazi mti ile direction ipi kutundiwa wisisa nipo zinti wanupo ufunga uza tuwa uona ele yande shaka mita nike edu pose mkatari saka nika ino ye haisi ya mandiviri haisi ya makalanga haisi ya mazizuru kana mandau kana manyanja haina mridi sa wasa mkanchu kutara kutishona wasa mkufungu kutara kutishona atidi kutitipa kanure nika yeti tofanda kuwewa nami munu mchete kwete atifani kwa sanwa yu atuwewa nami munu mchete tu gara pati kana baita problem kusa nungeza kana tusha kaita maina baba mba uti mwanaka nganza uti mwana wako unungeza atisi kudai shoshu gawazi yukuti iivoka munu msibabu waka fanana ni sauti kisipu ni sauti ili mdamu yuda kuti mdamu reseri chinge ili sauti yalisi mukata sam kuti vave president kuti ave afadze kuti aite president ye weamara MRP ye ali andifana kuti atowana mamashona tikanditi almost 70% dzemashona kuti akwanise kuti ave president hambofaka va president ashandisa makabinet chete zvakaita kuti one against 10 provinces sakawanda hapana kwanoenda samufundo yedza kufunga kuti vanhu vane chikoro here kana havana chikoro kumbovaudza iwo
Yewarume warume ngatitaurira nechokwada nyika iye kwaiti diplomacy bato rayo riri kutonga ma sister parties ne Zanu PF saka kuti vatarudzire Zimbabwe kuti munokanganisa apa neapa zvinova ne chinhu chikuru chavari kuita ndochavari kuita kudzivirira zvizvarwa zveZimbabwe zvose zvakaenda kumusha nezviri muno zvichabata inzira nayo kwavari yokutobvuma kuti vatungamiriri veZanu PF vatungamiriri veZimbabwe vari kudzvinyirira vanhu vari kubatira zvizvarwa zvavo vari kuondonga upfumi hwenyika saka vari kuedza kuonesa kuti dzokerai munovhota mubvise hurumende iyi isu hatigoni kuibudira pachena asi tinoda kuti ibve hurumende iyi iri kusiya imunoona sekuti hurumende yeSouth Africa yaresa maakupopota maakuendesa kumatare kuendesa kumatare kududzira kuti hamudusi nunguru yemimi pachenyu muda kuramba muchidya kwavamwe muchingodii kwenyu muchisiya chembere dzobatirwa moti vanhu vavhotera Zanu imi muri kutiza hurumende yeSouth Africa ninoikurudzira zvairi kuita ngairambe ichidzorera vanhu vanyoresi vavhoti nesu tichatoendawo futi ikoko tinonyoresa utofo isi akanyoresa kudhara tongonoita recheck mamasita edu kana acha apiya tovhota simbo kwete kuti hanzi vanhu vadzorerero wekumusha vazodii vanhu ngavadzokere vanovhota musununguro wenyika yenyu musapinda munyika dzavamwe simbo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Zvikwata zveZimbabwe zvecricket nenhabvu zvafadza nyika mushure mekukunda mumitambo yazvo iyo yakatambwa nesuro Maneru Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
asi vari kunyanya kufara machevrons ayo akarova Sri Lanka nemaranzi makumi maviri nemaviri ndokumisa pamangange 1-1 makundano emitambo mitatu ayo ari kuitirwa muSri Lanka macho muteveri wechikwata ichi vatichafa mukombwe vanoti zvinodarisa kuona chikwata chenyika chichiita zvakadai
chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviita vanodadisa
kukunda uku Kwapa maChevrons mapoints gumi ekwedzera pamakumi maviri nemashanu aanga anawo makwikwi ICC World Cup Super League. Zimbabwe yaswetuka Netherlands iyo iri kuramba iri pamapoints makumi maviri nemashanu uyezve yave kuenda pachinano chegumi nenhatu Zimbabwe ichienda pagumi nembiri. Izvi zvakauya mushure memaranzi makumi mapfumbamwe nerimwe chete akakandwa naCraig Evin achibatsirwa nemakumi mashanu nemaviri akabva kuna Skander Raza. MaChevrons ave kugadzirira mutambo wavo kugumisira neSri Lanka uyo uriko nechishanu. Mafaro emaChevrons akasanganawo nekukunda kwemaWarriors ayo akarova Guinea 2-1 mumutambo wavo kugumisira weAFCON 2021. Asi kukunda uku hakuna kunza manyukunyuku munyika sezvo maWarriors aive abuda kare mumakwikwi aya arohwa neSenegal neMalawi. MaWarriors ave munzira kudzoka kumba kubva kuAFCON uku muchato wezvikwata makumi maviri nezvina uyu usati wapera. Muongorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti igaro ziva kuti Zimbabwe vaperekedzi chete vemuchato asi ivo havafe vakachata.
MaWarriors tagara tongozive hedu kuti kubva 2004 patakatsika kuSfax kuTunisia itimu yakafanana nevaperekedzi vemuchato vanongoperekedza chete asi ivo havachati. Shure tikaitana naKambatini ana Masha munetsi ananiko atina atibudirire nekuti atigone kuronga.
Aka kaveke chishanu Zimbabwe ichidzoka kumba nechimbi chimbi dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza kumakundano aya. Akambotora mukombe wePremier Soccer League achibatira Capes United, George Mdiwa anoti zvino hazvisi kufamba nekuti Zimbabwe iri kutangira kumusoro kwete kubva pasi sezvinoita dzimwe nyika.
National team haizi yekutora 18 old ari kubva kucollege kuendesa munational team asina kumwe kwatakambomuona achitambira. Izvozvo kuri kubasa redu renhabvu iri kudherera mutambo. Kana uchinzi uri munational team unofanira kunge uri munhu akambonekwa kwaari kutamba. Unofanira kunge wakatambira maunder 15, maunder 17, maunder 20, maunder 23. Wozoonekwa unzi kwese kuri kuita continuity manje kusvika kuchi kusenior level.
KuAFCON uku Zimbabwe yakarohwa 1-0 neSenegal ikadamburwa 2-1 neMalawi ndokurova Guinea 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna Knowledge Musona nakuda mahachi. Mitambo yemugroup B yakapera madeko Senegal iri pamusoro iine mapoints mashanu, Malawi neGuinea ndokuita mapoints mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariadi.
Mitambo yeAFCON yakatambwa nezuro kuCameroon, Malawi 0, Senegal 0, Gabon 2, Morocco 2, Comoros 3, Ghana 2. Mitambo ichatambwa nhasi chitatu yakamira seizvi: Nigeria ichatamba neGuinea Bissau, Egypt ichatamba neSudan.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vabereki vakawanda vanotambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga kubva kuZimbabwe Diabetes Association. Vanhu vasere vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa-dzimwa kuri kuitwa magetsi. tashika kumagumo echulongwa chedu cha nasi ivai nesu zakare maneru anasi apo tichukupaize dzimwe nawo. Ini ndini Tanuno Kawande ndiri Washington DC ndichiti mosfera zvakanaka.